mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu mbudzi 23 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. MDC Alliance inoti nemuvhuro, mukuru wayo vaNelson Chamisa vachapa humbowo kukomishini iri kuongorora mhirizhonga yemuswa 1 Nyamavhuvhu. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti bhajeti rakaturwa nezuro negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube harizadzise tariso yevashandi pamwe nevarombo. World Food Program iri kutsvaka mari yokubatsira vapoteri vari kuwanda kutongogara refugee camp kuManicaland. Nhengo yeParliamentary Monitoring Trust of Zimbabwe ichatiudza tsika nemitemo inofanirwa kutevedzerwa muparamende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. MDC Alliance nemuvhuro inoti nemuvhuro, mutungamiri wayo vaNelson Chamisa vachapa humbowo kukomishini iri kuongorora mhirizhonga yemuswa 1 Nyamavhuvhu. Mutauriri weMDC Alliance vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo pachine zvimwe zvinofanirwa kuwiriranwa pakati pebato ravo nekomishini iyi, zvipingamupinyi zvizhinji zvagadziriswa zvekuti vaChamisa vachapa humbowo kukomishini nemuswa wemivhuro.
Aiwa, nezuro hatina kukwanisa, pane tsamba yatava takanyorera vekomisheni, saka pane zvataida kuti tigadzirisane panyaya yokuinda ipapo. Saka tagadzirisana, tichaona kuti vakabva vatipindurawo, but vakatipindura nezuro. Saka pava pasina nguva yekuti tipenengure tijekeserane sesu neiyo komisheni kuti tozvifambisa sei, uye pane vanhu vanga vari mulaini vanga vachirivo kutaura vachida kunzipa nekomisheni. Saka taona kuti tingai tichibvumirana rimwe date, tipane nguva yekukurukura nyaya dzinenge dzichida kukurukurwa tisati taenda kukomisheni.
Pane zvichemo zvamanga mina zvekukomisheni, ndezvipi mungatitaurirawo?
Nyaya iripo taivhunza kuti komisheni mareferences ayo akamira sei, nokuti nyaya iripo mudariro ndepekuti pakaiswa masoja paground, zvinozivikanwa nemunhu wese. Masoja akapfuura vanhu zvakaonekwa nevanhu vese, vanhu nemhuri vakavictimizwa, nevamwe vakarohwa vanoziva vanhu vakavarova. Saka taida kuvhunza kuti kana izvi zviri pachena, vamwe vachadamwa here vakadeploya masoja kana vanokontrola masoja vakaita sana Munangagwa navachiwenga? Ndo vanhu vakabata masoja, kuti pavakaendisa masoja paground vakavapa instruction yekuti kudini, yekuti pfuura vanhu here, rovai vanhu here, vaishandisa fosi yakaita sei? Vanhu zvavakaita izvi vakaita mukutumbwa kwavo kana kuti vakaita vega? Vari kudamwa here vanhu vanga vari mukomandi paground ipapo? Vari kudamwa here masoja anga ari mugrupu iroro? Vari kudamwa here vanga vakapfeka yunifomu musi iwoyo? Vari kudamwa here mapurisa anga ari paground ipapo? Ndo nyaya yatava tichifunga kuti ichange ichipenengurwa, ichivhunzwa, rodzwa, nokuti ivo vachange vachikwanisa kuuyavo here vazvitaurire voga tizvionere pamhino sefodya.
Saka vachauya here vamataura vesa?
Ndo hurukuro yatiri kuvhunzana nekomisheni kuti tione kuti zvatiri kuita izvi zvichabatsira ruzhinji rweZimbabwe here kana kuti vatongobvuma zvavo kushandisiwa.
Bato renyu rine vimbo here kuti komisheni ingabudisa chokwadi?
Isusu ndo saka tiri kuvhunza mubvunzo iyoyo, nokuti zvakaitika zvakaitika pajekerere, zvakaitika munhu wese achiona. Kana kotsvagwa komisheni panyaya iri pachena ipapa, nyaya yatinoziva tese senyika vakazviita nevakaitirwa tese tinozvava zviri pachena. Saka chazvakanakira ndechekuti vakabudisa report inenge ichinongedza kumwe kana kuti inenge yakatarisa kusiko zvichangooneka pasi rese jikerere. International media yanga iripo, vainternational representatives anga aripo.
Saka mati vachamisa vachaenda kukomishini nomuvhuro uri kuuya uyu?
Nemuvhuro uri kuuya uyu kana tapedzerana kutaurirana zvinenge zvichida kutaurwa necommission.
Mutauriri weMDC Alliance vaJacob Mafume vari parunare kuHarare. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti budget rakaturwa nezuro negurukota rezvemari muzvinafundo Mtuli Nguve harizadzise tariso yevashandi pamwe nevarombo. Munyori mukuru wesangano iri vaJafet Moyo vanoti hapana zvitsva zvavakaona zvakaburitswa nebhajeti iri kubva hurumende yasarudzwa uye kubva zvapinda gurukota rezveupfumi idzva. Asi vanotiwo pane zvimwewo zvakanaka zviri muurongwa zvinobatsira nyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMoyo pamusoro penyaya iyi.
Tingangoti chekutanga hapana zvinyuwani zvataona zvange zvisina kumbobvira zvataurwa hurumende yaelektwa kana kuti tawana minister munyuwani. Minister Mtuli akatanga kutaura pfungwa dzake achiratidza kuti vanhu vanofanira kusunga zvisimbe zvinhu zvichatiomei kune vanhu vakati wandei. Tingangoti ndizvo zvataona zvirimo mu 98-page document 420 points. Tingatarisa kwekutanga apo anenge ambotirasekei nenyaya yekuti ari kutadza kutaura chokwadi topa muenzaniso wokuti ari kuti ufumi hwenyika wasimukira kutanga kwegore kana kuti makore mairi manhamba zevanhu vari employed vakutosvika emillion ende ari kuti izvi ari kuzviwana pamarecords enasa, that is the National Security Scheme. Asi vakawanda vanoziziva kuti manumbers enasa in the past 2 years we were at around 1.2 million. So haungati pa 1 million kune vanhu vakati wandei vawana mavasa, haungati ufumi hwenyika wasimuka. Saka tiri kuona kuti kana ungatanga nediagnosis isina kuti kwanei unopedzisira wapa prescription isiriyo. Chechipiri tiri kuona achitaura nenyaya yemamega deals ari kutaurwa haisi chokwati kungonyepera vanhu kuti mangwana muchasimuka kune mari iri kuuya.
Uko zvamungatiwo zvakanaka mubhajeti iri nokuti zvese hazvingabva zvangoipira vashandi?
Mareforms yehurumende pane zvimwe tingangoti zvinenge zvatinakei. Nyaya yekutokubvisa maghost workers, nyaya yekudimbura masalaries yevanhu vari pamusoro-soro. Although havasi kutaura kuti vanosevha mari iyi ne 5% ichatorerwa ma-government officials. Asi pakuzopa mavhoti kuma-ministries, tiri kuona kuti nyaya yesecurity chiri kuendererwa pamberi chisapotiwa. Asi zvimwe zvacho zvokuti tichaobserva kodzero dzevanhu inyaya dzatinonzwa zvichingotaurwa. Saka pachirungu tingangoti the test of the pudding is in the eating. Tichaona kuti zvavari kutaura zviri padocument vanozvikwanisa here kuzviimplementa.
Ko nyayawo yemitero, nokuti vamwe vari kuti mitero ichange ichibatirwa vanhu inenge iri kuti kwirei zvakafanana nekuti kudhiziri nekuparafinuko zvinonyanyoshandiswa nevarombo, munoti?
Nyaya yemitero tiri kuona kuti approach yavo kana kuti tarisiro yavo ndeyekuti vatorere vanhu mari instead kuti vape vanhu mari. Maybe inyaya yekuti vari kutsvaga mari yekureiza yekuti vakwanise kubhadhara zvavari kuda. Asi nyaya yakafanane mafuta aya, mafuels aya, ine effect yokuti ungangokwidza ine multiplying effect or ripple effect. Inoita kuti zvinhu zvese zvinoshanda zvinobva zvakwidzwa nenyaya yemafuta. Parafine inoshandiswa muindustry, parafine inoshandiswa kudzimba, fuel inoshandiswa pamamachines, inoshandiswa kufambiswa kwemotokari, itransport. Saka ungaisa taxi papo unenge watokwidza mutengo yezvinhu zvese.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. World Food Program yakazivisa nezuro kuti iri kutsvaka mari rubatsiro inoita mamirioni matanhatu nechidimbu kubva kumasangano emari nezveupfumi kuti ibatsire vapoteri vanogara pamuzinda wevapoteri weTongogara muZimbabwe. Muzinda uyu une vapoteri vanopfuura zviuru gumi nezviviri vachibatsirwa nemadhora gumi nematatu pamunhu mwedzi wega wega, asi vapoteri vazhinji vari kuramba vachisvika zuva nezuva. Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvemabasa ekubatsira vanhu, Dr. Iris Shiripinda, kuti tinzwe maonero avo.
Hongu Zimbabwe dzimwe nguva inobuda ichinzi zvinhu zvinomira zvakanaka, asi ukatarisa kuti zvinomira zvakanaka zvacho zvii, kutarisa dzimwe nyika dzakapoteredza unotoona kuti Zimbabwe ine rugare. Ndosaka vapoteri vachiramba vachita sei vachiwanda. Uyezve tikatarisa nyika dzinenge ana Mozambique dziri padyo nana Zimbabwe, unoona kuti ko kuri kumboitika matambudziko ari kuitika. Vanhu vomanyira pai paZimbabwe ndo padyo panofambika panosvikika. Chera zvona kuine vamwe vakawanda vanobva kunana DRC Congoko, Rwanda, nana Horn of Africa. Unotoona mumwe achitofamba netsoka vachiuya chete.
World Food Program iri kuedza kusimudza $6.5 million kuti ibatsire. Zviri kudhura zvakadii kuchengetedza vapoteri muZimbabwe? Zvinogoneka here? Hakuna dzimwe nzira dzingaitwe here kuti vazvibatsirewo?
Ndopuma chinoda changa chazivikanwa ndechekuti vapoteri havawanzobvumidzwa kunge vachitonoshanda, vangashande mavanenge vachigara imomo mumakembi avo, asi havabvumidzwi kunge vachibuda vachinosangana nevanhu venyika vachitanga kushanda ikoko. Saka izvozvo kana muchita kuti kuna vanhu 12,500 vari mukembi imomo, hongu mune zvavanoitawo vari mukembi, asi munozoona kuti pane pazvinogumira.
Dr. Shiripinda, ndotarisawo kuti mukuuya kwevapoteri mukamba umu vachichengetwa munyika yeZimbabwe ringori dambudziko here kunyika, kana kuti munewo zvimwe zvavanounzawo munyika yeZimbabwe?
Tikatarisa kuya kwevapoteri uku tingatoti siti kwakati nakei, tinodzidza zvinhu zvitsva. Uchifamba muTongogara refugee camp unotoona kuti pane chimwe chinhu chatisina muno muZimbabwe chakanyondibata-bata, chakandifadza mavakiro avanoita twatingati tudzinda kekudyira tumarestaurants. Vanobva vavaka nechivharanda chakanaka, saka tinoona kuti kuya kwemarefugees uku kutounzwa mamwe maculture akanaka.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvemabasa ekubatsira vanhu, Dr. Iris Shiripinda vari parunare kwaMutare naEvans Zininga weStudio 7. Muchikamu chino tinoedza kukunzirai imwe yemisoro yenhau dziri mumapepa emuZimbabwe. MuHerald mune nyaya yokuti mari dzinotambirwa nemutungamiri wenyika, vatevedzeri vavo nenhengo dzepamusoro dzehurumende dzichadzikiswa nezvidimbu zvishanu kubva muzana, kana kuti 5%. Izvi zvakaziviswa nezuro negurukota rezvemari vamuturi Ncube. Muherald Mekare, Attorney General Advocate Prince Machaya, vanoti mutemo we Public Order and Security Act, POSA, hauchikori bumbiro remutemo wenyika kana mauto akatumwa kunobatsira mapurisa kuchengetedza runyararo. Mudaily News mune nyaya yevanhu vakapa humbo wekukomishini yavahaliman Masante vachipomera mauto mhosva yokukonzera kufa kwevanhu vatanhatu musi wa1 Nyamahuhu. Mudaily News mekare mune nyaya pamusoro pechirongwa chehurumende chokuvaka matura kana kuti masilos matsva anoita makumi manomwe nematanhatu munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Pari zvino nyika yese ine matura gumi nemaviri. Mukroniko muri kutaurwa nyaya yebazi rezvedzidzo rinonzi ndiro rakapiwa mari zhinji kupfuura mamwe mapazi ehurumende ese. Gurukota rezvemari nezuro mubhajeti ravo vakapa mapazi ezvedzidzo mari inoita bhiriyoni rimwe nechidimbu. Muchikamu chino tinokuunzirai zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7. Takakuunzirai nyaya yamuzvare Linda Musarira, avo vakati vanofungidzira kuti moto iri kubvira munzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe inogona kuva iri kukonzerwa nevanhu vakambotumirwa kunze kwenyika neMDC Alliance. Vamwe vanozviti zita ravo ndiAmai Nico vakanyora paFacebook page yedu vachitibvunza kuti takazowana munhu weMDC Alliance here kuti apindure zvakataurwa namuzvare Masarira. Amai Nico, minduro yenyu iyi ichibva kumutauriri weMDC Alliance vaJacob Mafume.
Mukunda uyu anenge ari kutorwara nepfungwa, saka isusu sepati tikada kuramba tichiteverera munyaya dzaari kutaura zvemoto nezvimwe zvaari kutaura zvemanyepo, zvekuti maybe pane munhu pane attention yaari kutsvaga, tingatokanganisika munyika munomu. Nyaya iripo ndeyekuti pari zvino pane nyaya iri kutongwa munyika yemasoja yemilitary yakainda ikanoshudha vanhu mumastriti Harare musi wa1 August. Pane vhoti yakabirirwa, vari kutuma zvakawanda nevanhu vakawanda vavari kutenga nemari vachiitira kuti vawane masungiro avanogona kuita MDC kana mukuru weMDC. Nyaya iyi iri kutangamirwa navajoji Charamba, vari kungotuka vachamisa pano nepapo vachivachityidzira. Hurumende yeZANU PF yatadza kutonga nyika, inyaya yehurumende yatadza kutonga. Ndo nyaya iripo, kwete kuhumana kwemukunda inenge yapuwa mari yedoro kana kuti kusvuta fodya.
Saka muri kuti zvese zvavakataura vakanyora paTwitter zvikabudavo nomumapepa nawo manyepo ega ega ya?
Manyepo ega ega. Vanhu vari kuda kubvisa attention kune zvavari kutadza. Hurumende yeZANU PF tinoziva maitiro avo, ndo zvinotaridza kuti hakuna new dispensation. Herald inongonyora ichinyomba maopposition leader sezvayaindoita panguva yaMugabe. ZDC inongonyora ichinyomba maopposition veimwe pati verimwe boka. Saka isusu hatingativerani nemanyepo emusikana osho. Ngaagare kumba kwake ogara zvake zvakanaka. Kana adya mari dzevanhu ngaadya akanyarara. Isi vavo vaari kutamba navo mazuva ano vanongodya mari dzeZANU PF vakanyarara, vasingatsvagi ngozi nekuurayisa vana vevamwe.
Ko, imi sebato rinopikisa munofungei nemoto yawanda iyi iringobaka-baka mumadhorobha akasiyana-siyana?
Iko zvino tiri muna November, isizeni yefaya. Nokuti kuri dry hakona kana domwe remvura ranaya. Uswa matemperatures ari high kwese kwese, even kunana California kuri kutsva uku kwakaenda vanhu veMDC here. Hurumende inofanirwa kunge ichigadzira mapolicies anoita kuti vanhu vakwanise kuzvidzivirira panyaya dzefaya. Vafire brigade vakataura zvakonzera mafires, vakataura kuti nzvimbo idzi dzavanounganidza vanhu vachitengesa vakamanikana, nokuti vanopa vachivhara marodhi ekuti fire brigade ipinde, vachivhara zvese zvese izvi zvinokonzera moto. Nyaya yekushayikwa kwefuel, vanhu vachishandisa gas, vachiisa magas tank mumabhazi nezvakadaro daro, ndo zvinokonzera kuti tiite maproblems anenge akaita sewawa.
idzo ipfungwa dzevamwe vatereri asi dzisinei nevoice of America. Chinoimba kuti amai Niko vafara nemhinduro yavapiwa navamafume. Tiudzei zvamunofunga nemorning show iyi. Chinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti voice messages pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Nasi tiri kutarisa mukati meparamende. Nezuro muparamende makaita nyonga-nyonga dzimwe nengo dzeparamende dzikarohwa zvekuenda kuchipatara. Muenzi wedu wanhasi ndiva Sivanenyi Ncube, nengo yeParliamentary Monitoring Trust of Zimbabwe, vachitiudza tsika nemitemo inofanirwa kutevedzerwa muparamende. Tatanga nokuvabvunza kuti zvinoitika muparamende zvinogona kusungisa munhu kunze kweparamende here.
Zvinoitika muparamende hazvikwanisi kuti zvibude panze zvigonobatisa munhu nemhaka panze. Madizainer akaita paramende inobva panyaya iya yekuti three arms of government, executive, judiciary nelegislature kureva paramende. Saka the assumption ndeyekuti maarms ari matatu anoshanda pamwe chete ane simba rinoda kuenzana mukushanda kwawo. Saka nokudaro paramende pachayo ine mirawo yayo, standing rules and orders. Ine maprivileges ayo anopa maMP edu aya kuti asununguke kutaura zvose zvingabatsira mukufambisira nyika mberi. Nokudaro yakadizainiwa ine way yekuti haikwanisi kuti zvinhu zvataurwa muparamende zvozotorwa zvoguma zvakuindisa kumatare ekunze.
Tinoona muparamende kuSouth Africa muchimbopinda mapurisa vachibudisa vanhu. Munyaya yeZimbabwe mapurisa nemasoja vanobvumidzwa here kupinda mudare reparamende?
Hazvitarisiwi kuti mapurisa nemasoja ange achipinda mudare reparamende achinosunga vanhu mudare reparamende. Paramende pachayo kunana sejenti vanoona nezveorder nesecurity muya ndivo vanhu vanenge vachitarisirwa kuti vaise order. Iyo paramende pachayo ine machecks and balances ekuti kune machief whip emapati anenge achitarisirwa zvakare kuti akwanise kudzoreredza maMP avo kana pachinge paita gakava rinopisa kuitira kuti muparamende mushandike zvakanaka. But at the same time tisingatsikiriri mazvi evamiriri vedare reparamende vane vachida kutaura nyaya dzavanenge vanadzo dzinoendesa nyika kumberi.
Kana makatarisa zvakaitika muparamende yeZimbabwe, pane kumhangara kungaitwa here kana kuti zvakaitwa izvi zvisaitika zvekare, chii chinofanira kuitwa?
Ya, ipapo pakaoma kuti titi pane kumhangara kungaitwa. Ndinokutarisa ndichiona kuti hakungaripo nekuti kupinza tinenge takupinza mapurisa namatare munyaya dzemuparamende. So best way forward kuinda mberi kuti iyo paramende pachayo, nekuti paramende ine darika. Kana muchiri kurangarira vaBenet vakambobatana nemhosva muparamende muya vakaendesa kujere, iyo paramende pachayo ine mamekanisms ekuona nyaya dzedisipline nedecorum nemaMP nemabatiro avanenge vachiita muparamende. So inini sokufunga kwangu zvaitika muparamende hatingakwanisi kuti titi tizvitore tigoti pane vasungwa vaakuenda kumatare ekunze nenyaya yakaitika muparamende, nekuti izvozvo zvine denja yekuti zvinobva zvaita kuti vanhu vasataura vakasununguka mudare reparamende. Saka ndaingoti iyo paramende pachayo inofanira kuzviitazve ichishandisa mamekanisms ayo kuona kuti zvakaitika zviya zvikonde mewo zvichibva muparamende imomo.
Chatingaite nazvo chii? Chatingadzidza pazviri zvese izvi chii? Tichiona mapurisa nemasoja vachirova nhengo dzeparamende.
Nyaya yaitika mudare raparamende yakaoma. Ndinoti yakaoma nekuti nyaya iyoyo inoenda against kutaura kwenyu dispensation kwatanga kwati kunokurudzirwa nemukuru wenyika. Mukuru wenyika ari kufamba omunangagwa achitaura nezve new dispensation, new culture of doing things, more freedom to the people. Asi zvaitika muparamende ini ndinoona kuti i-overreaction yestate. Ndisingati zvangu avo vamaMP anga achiitawo zvanga achiitayo agona, asi ndinoona sekuti iyo state yaita overreact pakuzvedza mapurisa masoja kudhonza vanhu.
Saka choitwa iko zvino chii?
Alright, kana ndakatarisa apa ndinozeza kuti nditi zvaitika muparamende muya muya zvitoo zvinde kumatarezi mhosva kakunze, nekuti ndinoona sekuti zvine zvaitika mudare reZimbabwe hazvisiitiki, hazvina kuitika mudare reZimbabwe chete. Zvekutaura kwamamboitira zvinoitika kusouth africa, zvinoitika kwakati kwakasiyana siyana, asi chazosiya mabatiro maitiro anoita state kupindira munyaya iyi. Saka ini kandakatarisa paramendi yazvosvika inofanira kushandisa system dzayo paramendi kuti ikwanise kudhila neishu iyoyoyo.
Vasivanhengi, nuve nhengo yeParliamentary Monitoring Trust of Zimbabwe vari parunhare kuOrange Free State kuSouth Africa. Tiri kutarisa mameseji ari kubva kuvanhu ari paFacebook. Ndiri kuona kuti pamuka kutaurisana kuripo pakati pevamwe vari paFacebook navava mainiko vakatumira chichemo chokuti vanoda kunzwa divi reMDC. Ndinoda kuti ndinyatsotsanangurira zvakaitika apa. Takataura namzvare Linda Masarira pamusoro pezvavakanga vataura pamusoro pekuti moto iyi iri kubaka muZimbabwe inokonzerwa nevamwe vanhu vakatumwa neMDC Alliance. Mainiko vakanyora paFacebook vachiti vanodawo kunzwa zvinofungwa neMDC Alliance. Saka nhasi tavabvunzira vaJacob Mafume veMDC Alliance kuti vatsanangure vapindure zvakataurwa naMzvare Masarira. Ndizvo zvechete. Tinokukurudzira kuti murambe muchititumira mashoko enyu nemibvunzo yenyu tigonzwisisana tichienda mberi.
Tsanga kutamba uruva rofumbuka atigaye kuti panani tamba tikuratidza zvatinoita kana tiri kwenyu wangu mutupo wasika suduruka nditambe kwenyu tinotamba tichidai kutamba kunge tobhenda chasi tambe yetuke chepuke tambe kana tigona kutamba wangu mutupo wasika suduruka nditambe kwenyu tinotamba tichidai kutamba kunge tobhenda chasi tambe.
Jaya guru Farai Jontal Serima nokambo kake mutupo. Sezvo nguva yedu yapera, regai tipotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDC Alliance inoti nemuvhuro vane zvinochamisa vachapa humbowo kukomisheni inoongorora mhirizhonga yemusi wa1 yamavhuvhu. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti budget rakaturwa nezuro haripesitarisiro yevashandi pamwe nevarombo. World Food Program iri kutsvaka mari yekubatsira vapoteri vari kurarama vachiwanda kutongogara refugee camp kuManicaland. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti moswera zvakanaka.